Vashanyi vedu vari kuya vakawanda vakanyanya kuwandisisa vari kubva ikoko kuAmerica ikoko. Ndo kune growth yatiri kuona iri kutifadza zvikuru. Ndingangoti generally matraditional markets angari mamarkets edu kare ana Europe, America, Canada ndo atanga tichimboti matraditional markets edu nokuti ndo atabvira tichingotarisira venzi vedu kuti vanobva ikoko. Kozoyo mamwe maemerging markets akafanana naAsia kwese taona growth yakada kungofanana. Mamakets edu ese
tinoona kuti pane vamwe vai vanopfuura nemuZimbabwe vanonzi matransiting tourists muri kuona vachikura here uyezve vari kubva munyika dzipi?
Zimbabwe ine munyama mukuru chaiwo wekuti ndopatinoda kuti tinyatsojekesa ipapo. Pane vanopfuura nemuZimbabwe nokuti munhu wese anoenda kusouth Africa ikunyanyanyanya vanofamba nemigwagwa yedu iyi vanga vachibva kuZambia, kuMalawi, even nekuDRC vazhinji vachona vanopfuura nemuZimbabwe. Ivava hativaverenge sematourists edu, vanokategorizwawo sevanhu vari kupfuura hativaverengi. Tinoverenga vanotishanyira. Munhu anoverengwa semushanyi munhu anenge ashanyira nyika kwemaawa anopfuura 24. Saka ndo vatinoverenga kuti ndo vashanyi vedu maererano nebumbiro remutemo reUnited Nations World Tourism Organization. Vanopfuura havawo, aiwa hativaverengi, hatina hedu interest navo. Saka hativamonite kuti unoti vari kuwanda zvakadii kana kuti vashoma zvakadii. Hatina kunyanyanyanya hanya navo.
Tombotarisa zvedu hotel room occupants zviri kuitika mumahotera, mungati pane uwandu here hwamuri kuona panguva iyoyi yamataura kuti kune vanhu vakawanda vakauya?
Ya, mukaona ripoti yachona yakabudiswa neZTA iri kutatidzawo kuti tiri kuona a corresponding increase in what in room and bed occupancies. Tikuonawo zvichikwirira zvakadaro, tichiona kuti zvinenge zvikuratidzawo kuti marume edu nemibhedha yedu iri kuwandawo vanhu vari kuirara. Saka tiri kuona pari corresponding increase yeroom and bed occupancy kubvunzwa kwavaita.